This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kubvumbi 16, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti bato ravo rine urongwa hwakajeka hwekuburitsa nyika mumatambudziko airi, kwete zviri kuitwa nebato reZANU PF.
Mutauro muMDC Renewal Team zvichitevera danho ratorwa nevamwe kukwikwidza musarudzo dzeby-election zvisiri kutsigirwa nechikwata ichi.
Vakavanda vanoti hapana chekupemberera kuzvitonga kuzere, sezvo vasina mabasa uye upenyu huri kuvaomera kudarika zvawaive nyika isati yawana kuzvitonga.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nebato ravo reZANU PF mucherechedzo wekutadza kutungamira nyika, vachiti bato reMDCT rine urongwa hwakajeka hwekuburitsa nyika mumatambudziko airi kana vakapiwa mukana wekutonga. Mutorodo wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Chitaura pagungano revatsigiri vavo pamukoba 5 golf course mugweru nhasi masikati, vatsvangirai vati hazvichabatsire kuti vanhu vaswere vachishora kana kutukirira vaMugabe, sezvo zvave pachena kuti havana zano rekukwanisa kuburitsa nyika mumatambudziko ayakatarisana nawo. Vatsvangirai vati bato ravo rine urongwa hwakajeka kuburikidza nechirongwa chebato iri chekuwanira vanhu mabasa, kusimudzirwa kweupfumi pamwe nekugadzirisa chimiro chenyika. Vati urongwa uhu hune hwaro hwakanaka hwekuunza mabasa munyika. Vati kana vakapinda muhurumende, bato ravo richaita kuti munyika muwanikwe mabasa kuburikidza neurongwa hwekugadzirudza mitemo inovhiringidza upfumi hwenyika uye kuita kuti vanhu vane mapurazi vawane matitle deeds.
CMDC isagara takataura kuti tinoda land reform, but hatina kuti itai land reform yejamba jakaisi. Saka tichaita sei? Iri ndiroda kuudzai kuti we need to retain the land market to the former commercial areas so that people can start again be re-employed. Kana wakapuwa prize, toda kuuya tokupa title. Takupa title, we expect you to produce, we expect you to employ people. We expect you to feed the nation. Kana wine maprize 2233 tichatora mamwe. Topa wangu. But there must be titles so that the land value of this country can be enhanced. Ungaita nyika yese kuita reserve. What is that?
Vatsvangirai vafananidza nyika nemurwere kana kuti munhu anenge akuvara zvakaipisisa achibuda ropa rakawanda. Vakati panguva yehurumende yemubatanidzwa vakakwanisa kumisa kubuda kweropa uku, asi pari zvino urwere hwadzoka zvekare. Vatsvangirai vati chinhu chinorwadza kuti vechidiki vakawanda vane zera rekutanga dai vachishanda mumaindastry havana kumboziva kuti chinonzi kushanda chii muupenyu hwavo, nekuda kwekuti makambani ari kuramba achivhara uye vanhu vakawanda vave kurarama nekutengesa mumigwagwa. Vatiwo hazvishamise kuti pane nhaurwa yekuti hurumende iri kuda kudzora mari yemuZimbabwe, sezvo isisina nzira yekuramba ichiwana mari yekunze nekuda kwemamiriro akaipa ezveupfumi. Asi vati kudzora mari yemuZimbabwe uku hakuna zvakunonyanyobatsira.
Ndakanzwa kuti vada kuunza Zimbabwe dollar. Zimbabwe dollar rinotouya nokuda kwokuti mari hamuzina. Saka option yavainayo ndeyekuprinda mari. Kana vaprinda mari, ndokubva varovera huko yekupedzisira. Tidzokere papa.
Vashangira vati dambudziko guru rakatarisana nenyika nderekuti kunyange hazvo bato ravo riri iro rine utsigiri hwakawanda harizokwanisa kupinda muhurumende nekuda kwehumbimbindoga hwebato reZANU PF vakatsinira danho rebato ravo rekuti harizi kuzopinda musarudzo dzose dzichaitwa munyika kusvikira mitemo inosanganisira yekufambiswa kwesarudzo. Pamubvunzo wekuti saka bato ravo richapinda sei muhurumende, vashangira havana kunyatsobuda pachena vachipa muenzaniso wevatambi vebhora avo vati havarambe vachiudzwa zvekui ita kana vave munhandare. Asi sachigaro weboka rechidiki reMDCT vahappy mochidziva avo vataurawo pagungano iri vabuda pachena vakati munguva pfupi iri kutevera vechidiki webato iri vachatumira gwaro rekunyunyuta kwavo pamusoro pekushaya mabasa vakaenderera mberi vachiti vechidiki havacharatidzira kana vamugabe vakasava pamhinduro inogutsa.
Mugabe akapromisa 2.2 million jobs dzaasati atopana nhasi asi taakuziva kuti kwaane mamwe 2 million mabasa akarasikirwa nevanhu. Saka isu vechidiki, aiwa Mugabe wakati unogona kutonga nyika yeZimbabwe, isusu tiri kunyora petisheni yedu yatiri kuuya mose moisaina iri pamusoro pemabasa. Kana Mugabe akatadza kuti pamabasa iwayo munguva yatichange takatara mupetisheni iyoyo, zvichamunetsa kugara munyika yeZimbabwe.
Vachidziva vati vechidiki vemuZimbabwe vari parumana nzombe sezvo vari kuona nhamo munyika uye vamwe vavo vanotsvagararamo kusouth africa vave kufane mhirizhonga iri kuitwa nevanhu vekusouth africa kuvanhu vanobva kunze kwenyika iyi. Vanoziva zviri kuitika muMDCT vanoti bato iri rinofanirwa kuisa misoro pamwe chete kwete kuita mweya wekufungirana zvakaipa sezviri kuitika mubato iri pari zvino kana richida kubudirira musarudzo dzichaitwa munyika. Vanhu vava vanoti hapana chinobudirira kana vanhu vasina kubatana uye vachiita maonera pamwe pazvinhu zvavanoita sebato. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Vanhu vanyoresa nhasi kuti vakwikwidze musarudzo dzeby elections muHarare umo mune zvigaro zvitanhatu, muBulawayo umo mune zvigaro zvishanu, muTare, Cholocho, Kwekwe nedzimwe nzvimbo. Izvi zvinotevera kudzingwa kwenhengo dzeMDC Renewal Team paramende. Vanyoresa muHarare vanosanganisira vapsychology mazivisa veZANU PF kuHighfields, vaDonald Chirunga veMDC Renewal Team Glenview South, amai Omega Hungwe veZANU PF kudziva rasekwa nevamwe. Asi dare remuHarare rambomira sezvo zvinhu zvichinzi hazvina kunge zvakarongeka muZANU PF. Dzimwe nhengo dzeMDC Renewal Team neMDCT dzinonzi dzakapikisana nechisungo chekusapinda musarudzo kusvika zvinhu zvagadziriswa mushure mekunge dzanyoresa nhasi kuti dzipinde musarudzo dzeby election musi wa10 Chikumi dzakazvimirira.
Vabuda pachena pari zvino kuti vanyoresa kupinda musarudzo idzi ndavanjabuliso Muguni veMDCT avachakwikwidza kuLobengula kuBulawayo pamwe navaAlbert Mushanga avachakwikwidza vakazvimirira musarudzo dzekutsvaga vachamirira Pumula muguta reBulawayo uye vari venhengo yeMDC Renewal Team. VaMushanga vaimirira Pumula vasati vadzingwa mudare reparamende. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pedanho ravo.
Yee, ndakwanisa kunyoresa ndiri kukwikwidza kuPumula.
Saka manyoresa muri pasi pebato here kana kuti makazvimirira?
Sebato vakavhumirana ivo kuti havakwikwidzi maelection unless mareforms agadziriswa. Neni ndaigara ndichiziva kuti sepati hatipinde kumaelections. But makuseni kwandamuka ndikaenda kumaoffices etu eRenewal, yese kunze kumunhu wani ndiyairamba kuti tipinde. Tazama kuexplaina kuti haiwa advantage ndeii, tikaona kuti haiwa vanhu havade izvozvo, ZANU havaide muBulawayo, vakati kutengesa masiti.
Saka bato rakati zvamaita izvi matsautsira rako kudzingai munotambira here?
Tiri kuSupreme Court kwatakadzingwa that day, Amadhuku akataura kuti bato ivoluntary organization, unobinda ubve ipapo. Saka kana bato dati ndibve ipapo handi is a voluntary job, ndiyo unoona vanhu kumapoliticieni vanofunga kuti kuita MP iprofession, kuti waita teacher, waita accountant, haiwa ipart-time job iyaiya. Saka inini ndiri MP ndagara ndichizverengera, ndiko saka ndichidaita doctor PhD, because ndaiziva kuti zvepolitiki magemu injuga, and it's just a game, and it's part time, it's not a profession.
Vanga vari nhengo MDC Renewal Team ichapinda musarudzo dzeby-election yakazvimirira vaAlbert Mhlanga vari parunaro muBulawayo. Mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vanoti vachagara pasi sebato kuti vaone kana paine matano ekutorera nhengo dzichapinda musarudzo dzakazvimirira idze.
Munhu anenge akazvimirira ari independent, saka haazi nhengo dzepati dzedu dzacontest. Maindependent ari kucontesta muelection. Masenior officials ese andinoziva from the national chairman and so forth vakamira nezvatakataura kuti hatingadzingirira nemhepo tichipinda mumaelections ebhora rakatambwa kare. Saka kana munhu aita seindependent, aiwa, iyo ikodzero yake, constitutional right, haunganetsani kana kupokana nemunhu anenge achitaura kuti ndiri independent.
Saka zviri kureva here kuti munhu uyo abuda mubato zvaave independent?
Zviri kureva kuti pamaelections ipapa anenge ari independent, zvichireva kuti inhengo yakazvimiririra. Saka kana munhu uri nhengo yakazvimiririra, ndizvo zvazvinotoreva kuti pari zvino ndakazvimiririra. Isusu sepati tinozogara pasi toona kuti nematano atorwa nemunhu uyu pati inoti kudini. Tinoziva kuti vazhinji veZimbabwe vakajaira kutaurwa kunoita nevanhu veZanu vachiti you have expelled yourself. Hakuna chinhu chakadaro pano pasi kungova kutaura kweZanu. Saka isu hatingatangi kutevedzera matauriro anoita vanhu veZanu. Pati inogara pasi yoti pane vati vaita semaindependent. Imimi sepati munozviona sei ende munozvitora sei? Saka unotanga wamunzwa munhu kuti izvi azviita here zveshuwa uye azviitirei. Kana maona sepati muchitora manhano amunokwanisa kutora.
Vanga vari mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vari parunhare muHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata veMDCT kuti tinzwe kuti vachaitawo sei navanjabuliso muguni avo vati vari kukwikwidza vakazvimirira.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaSamuel Dimairo vari muWashington DC kumusangano wechidiki wechimakumi matatu wevechidiki makumi matatu nevashanu vakasarudzwa kupinda mumakwikwi eGlobal Student Entrepreneur Awards 2015. Achakunda makwikwi aya achapihwa mari inoita zviuru makumi maviri zvemadhora yekushandisa mabhizimisi avo munyika dzavanobva. Marvelous Mhlanganya uyo weStudio 7 ataura navaDimairo kuti tinzwe zviri kuitika.
Organization inonzi Entrepreneurs Organization vanotarisa vanhu vari pasi rese munyika vachitsvaga vanhu vakatanga mabhizimusi iyezve vari kuchikoro vobva vatsvaga vanhu vakagona kutanga mabhizimusi kuti vavagadzike umambo hwekuti iwewe ndiwe munhu pasi rese akagona kutanga bhizimusi rake ari kuchikoro.
Munoona zvirongwa zvakadai zvakakosha sei tichinyanyotarisa imi sevechidiki vanobva kuZimbabwe kuti mapuwa mukana wekuti muuye muchimirira nyika iko kuno kuAmerica?
Zvakakosha nekuti tikagona kunoku vanhu vese vari kunoku vari munyika dzakasiyana siyana vanokwanisawo kuona kuti kana zvichinzi Zimbabwe mune zvakanaka zvakawanda zviri muZimbabwe. Kungoti pane nyika dzimwe dzatisingawirine nadzo dzinombotaura zvimwe zvisiri zvechokwadi about nyika yedu, but maplatforms akadai anotibatsira kuclarify some of these issues and kuvaratidza kuti muZimbabwe muno vanhuwo vakachenjera vakangwarira. Ini ndinogara ndichiudza vanhu kuti ndiri munhu wenyu, saka pamunenge muchingoda rubatsiro munongonditsvaga LinkedIn, paFacebook, paTwitter, tobatsirana.
Avo vanga vari chizvarwa chemuZimbabwe vaSimba Dimairo vari muno muWashington DC.
Makaterera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Musakanganwa kuti munokwanisawo kubata Studio 7 pa 9198 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika mu South Africa nasi.
Zvuru nezvuru zvafora nhasi muguta reDurban muSouth Africa zvichiratidza kusafara nemhirizhonga iri kuitika munyika iyi iyasiya vanhu vashanu vafa. Vanhu vanosvika zviuru zvina vafora migwagwa yemuDurban vachishorokodza mhirizhonga inonanga zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Vamwe vanga vaine zvinyorwa zvanga zvakanzi Down with Xenophobia, zvimwe zvakanzi A United Africa. Muguta reJohannesburg, mapurisa ashandisa mabara erabha nehutsi hunokachidza kuvanhu vanga vachikurudzira kurwiswa kwevekunze kwenyika, avo vanga vachida kupaza zvitoro zvevekunze kwenyika zviri muJohannesburg.
Kurwiswa kwevekunze muSouth Africa kwakatanga kwakanangana nezvitoro zvevanhu vekuSomalia neEthiopia. Asi kurwiswa uku kwakazopararirawo kunanga kuzvizvarwa zvose zvekune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vanonzi vatiza misha yavo uye vamwe varugara makamba emapurisa vakachengetedzwa. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vayambira vari kuita mhirizhonga kuti vasaite izvi sezvo mutemo uchashandiswa zvakasimba mukuranga vanowanikwa vaine mhosva yekukonzera mhirizhonga.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Apo nyika iri kucherechedza makore makumi matatu nemashanu yawana kuzvitonga kuzere nyanzvi munyadzi zveupfumi, pamwe neveruzhinji vanoti hapana chekupemberera sezvo vanhu vazhinji vari kutambura uye upfumi hwenyika hwadzikira zvakanyanya kudarika zvawaive mugore ra1918. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyadzi dzeupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti Zimbabwe yakaona zvayo kuzvitonga munyaya dzematongerwo enyika, asi pane kutambura kukuru munyika sezvo upfumi hwenyika hwadzikira uye kutambura kwanyanya zvikuru munyika. Vanoti semienzaniso, upfumi hwenyika hwange hwakasimba muna 1980 pane zvawave nhasi.
Makatarisa even yatinoti muchirungu GDP, muna 1980 ikonomi yedu yanga yakakura zvakanyanya, yanga iri kuma $30 billion in terms of GDP, but zvinezvi ta almost konana $8 billion, means that derere. Makatarisa even ndoda kupa example ye even simba reZimbabwe dollar muna 1980 raraka simba even kutopfuura United States dollar, ratakada kuenzana ne pound sterling.
Vachitambara vanoti kudzikira kweupfumi kwakakonzerwa nemiteme yehurumende pamwe nemamwe matanho ayakatora akaita sekubhadhara vaimbove varwiri vehondo yerusununguko izvo zvange zvisina kurongwa mubhajet remuna 1997 kupindira muhondo yekuDemocratic Republic of Congo pamwe nezvirongwa zveupfumi zvakaita seEconomic Structural Adjustment Program icho chakaitwa muna 1991 kusvika muna 1995. Vachitambara vanoti zvese izvi nezvimwe zvirongwa zvehurumende zvakaita sekutorwa kweminda zvakasiya upfumi hwenyika huchidonha izvo zvakakonzera kuvhara kwamakambani nekurasikirwa kwebasa kwevanhu vakawanda. Vanoti kunyange vashandi vashomanana vasara vari kuwana mihoro iri pasi peyawanikwa muna 1979 Zimbabwe isati yawana kuzvitonga.
Political freedom yatina kwanza kuitranslate into economic freedom, ndosikamburi kuona kuti poverty level for example from 1980 takakombeana nhasi wanhu vakawandisisa, percentage yakawandisisa yepopulation yedu vari kurarama in poverty, percentage yakawanda yepopulation yedu havana mabasa vari kutokiya kiya vati yet not informal sector. Even makatarisa mihoro iri kuwanikwa newashandi 1979 nanhasi. 1979 washanda wanga vachitambira mari yakawanda even under Smith than mari yavari kutambira parizvino.
Mumwe mutapi wenhau anonyora nhau dzemabhizimisi akazvimiririra Tawanda Karombo anoti hapana chekupemberera nekuti vanhu vave kutotambura kudarika zvavaive pasati pave nekuzvitonga kwevanhu vatema.
Mumiriro yeupfumi hwenyika anokumira zvakanaka, vazhinji havana mabasa, makambani ari kuvhara uye vanobva kunze vachi vachuya kuzoisa mari kuti vatange makambani mono havachauya saka gwerino chekuti tingapemberera kusununguka chaiko tichitarisana nemamiriro akaita upfumi hwenyika hapana
imwe onyanzvi munyaya dzeupfumi vaJames Jowa vanotiwo hapana chekupemberera sezvo zvinhu zviri kuramba zvichishata munyika vanotiwo zviri pachena kuti kubvira muna 1980 kusvikira pari zvino hurumende iri kukoshesa zvematongerwo enyika isingasimudzire mabasa eupfumi munyika
chero saizvozvi tichitaura kudai maindastry achiri kungovhara vanhu vachiri kubuda mabasa ezvino upfumi hwedu hwese hwaungoitwa yatinoti ya informal sector kuti vanhu vaungozviitira zvinhu zvavo zvisisina kurongeka zvakanaka ende zvakare zviri kuita kuti hurumende inge ichishaya mari
vechidiki vakawanda vanoti vari kushushikana chose nekuti havasi kuona rubatsiro rwerusununguko sezvo vari kushaya mabasa kunyange hazvo vakaenda kuchikoro mumwe wevechidiki ava ndiva Danford Ngadziore munyori wevechidiki mudunhu reHarare mubato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vanoti vanoda chose kushanda vachisimudzira nyika asi vari kushaya mukana nekuti hakuna mabasa
inini ndiri umwe wanhu kuti izvo ndirikwanisa kubudisa mapepa angu ndikatotsvaka basa asi choshamisa nechekuti izvo since from 2001 ndabva kuchikoro svika pari nhasi handina kana chandani ndaita chokuti ndiri employed even contributor kufisika yehurumende kuti ndabatirwa mari yakati zviriwo kuti izvo ZANU PF government aina chekupemberera because iri kutora sikirwa neskill yevamwe vafaneni
muzvare Natali Nyakanyanga ava vanogara musha weBrayside muHarare vanotiwo havana chikonzero chekupemberera sezvo vasina mabasa uye vari kutonetseka neupenyu
pachinji kana uchinge wapedza chikoro unenge uchitarisirwa kuti uchange wakushanda wakuzvimiririra asi tiri kuona izvozvo zvisiri kuitika mabasa ari kunetsa vanenge vawana mabasa acho vari kubva mabasa acho ari kubva apera saka mune kushungurudzika kwakanyanya especially pane vechidiki kuti upenyu hwavo ramangwana ravo rinenge rakamira sei
dzangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vasina mabasa vasvika pazvikamu zvinodarika makumi masere kubva muzana zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika zvekuti nyika yakatomira kushandisa dhora remuno muna 2009 mushure mekunge rarambwa neveruzhinji nekuda kwekushaya simba zvakanyanyisisa Zimbabwe inocherechedza nemugovera makore makumi matatu nemashanu yawana kuzvitonga asi veruzhinji vanoti zvinhu zviri kunetsa munyika zvekuti kana hurumende chaiyo iri kunetseka kubhadhara vashandi vayo uye yakatozivisa kuti haichakwanisa kubhadhara mari dzemabonus kutanga gore rino ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
zvichakadaro mamwe madzimai akarwira kuzvitonga kwevanhu vatema mumwe mudzimai akarwira kuzvitonga kwevanhu vatema muzvare Irene Zindi vanoti kunyange pane zvimwe zviri kuitwa nehurumende mukuedza kukwiridzira madzimai aive muhondo yechimurenga pane zvizhinji zvoda kugadziriswa kuitira kuti vanhukadzi vakawanda vave nezvinzvimbo zvepamusoro Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura namuzvare Zindi kuti tinzwe zvavanoshuvira
kana ndanga ndiri military instructor ndakadzidzisa murunde kuti auye kuzoziva kuti hondo inorwiwa sei nhasi muZimbabwe ndoonekwa kuti handikodzeri zvinorevei nekuti zvinzvimbo zvese izvozvi zvekuita nekukwidziridzirana dzakazadzwa nevarume ende kumadzimai varipo vane zvinzvimbo vashoma neme varimo muzvinzvimbo zvacho and just to give as an example vangani vakabva kuhondo vatinoti vane zvinzvimbo of influence in as far as our government is concerned very few
totarisa kuti pava nemakore tawana kutonga kwejekerere munyika pane zvamunoita here imi semadzimai vakarwa hondo muchiedzawo kutaura nebato renyu reZANU PF kuti vawanikowo vachiona nekuremekedza madzimai
to be honest with you hapana panoitwa forum proper forum yediscussion yekuti madzimai ngaasimudzirwe mumusangano medu hapana zvinongotaurwa generally vasinei nechekuita nezvehondo yachona ndeve vanosimudzirwa asi vamwe madzimai vane chekuita nehondo vakanga vaakuitirwawo zvetiri kutaura izvi unoona varivo vaapamusoro kupopota kuti inini ndakaenda kuhondo ini ende inini ndakaita basa rakati 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 saka handiitwe zvandiri kuitwa izvi nemunhu asina kumboenda kuhondo asi the same woman achiitira vamwe vake madzimai haangainawo futi kuhondo yangova yenzake njaro
Muzvare Irene Zinde, mumwe wemadzimai akarwa hondo yechimurenga uye vari nhengo yeparamende. Vanga vachitaura vari muHarare naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7.
Apo zuva rekuwana kuzvitonga riri kucherechedzwa nemugovera, tiri kutaurawo nevaimbi vaive kuhondo pamwe nevaimbi vaive munyika panguva yeRhodesia. Munguva yehondo, nziyo dzainge dzakakosha zvikuru sezvo dzaishingisa vanhu kuti vatsigire hondo yechimurenga. Mukuzeya nyaya iyi, nhasi tatanga nekutaura nemurwiri wehondo yerusununguko vaDixon Chingaira, avo vanozivikanwa nerekuti Comrade Chinks mukuimba, tikatanga nekuvabvunza nezvekukosha kwenziyo.
Makoshero emuimbi nguva iyoyo ndeyekuti wanga kuri kutorowa pfuti chaiko chaiko asi uchiimba. Vati vaisaita zviya zviya zvekuti ndingi ndiye anoimba kana kuti chii. Munhu wese aisungirwa kutoimba kwete kuti zvekusarudza kana kuti ndiComrade Chinks kana kuti ndiComrade Mhere kana kuti ndiComrade Sando. Asi paizongobuda vamwe vaizonakidza kupfuura vamwe. Vati zvaitosungirwa kuti tese tizviite sezvataingoita mukuridza pfuti ngekuti zvaibatsira kusumudza morayo wevanhu. Kana Chinks ari anoimba rwiro akasanga ariko motengeswa. Saka munhu wese aitosungirwa kuti kana zvichiita angogonawo zvinoita umwe. Ndomanakira anga akaita chimureka chaisa nyanyosiyanisa.
Ko imimi zvekuimba izvi zvekunyatsoimba zvekuti zvaionekwa nemunhu wese zvakatanga rini?
Ini ndakabva kunoku ndichitraya kuimba nanamai vangu mumachechi. Taiva kuAnglican asi ndiri kayuthi yuthi. Zvekuti eti times ndaitombodiscoda ndofunga mai vachitombodimbo nyara kanotikanga ndichingonakidzwawo nemahimu acho. Ndo maitira azvakaita matangiro acho.
Saka masvika kuMozambique makasvikogashirwa sei nevamwe vanga vari papa?
Uko kwaiva kusina munhu wekuti unosvika wakangwarisa kana kuti unofanira kusvika ikoko ukako. Akabva kunotata akuziva hondo manje. Asi still unondosvika ikoko uri unozva uri rikurutu rekuti unozobvunzwa mumwe mubvunzo yaunotadza kudaira kuti vakazviwana kupi zvezvezvi.
Ndedzipi dzimwe dzimbo dzamaimba paComrade Chinks dzamuchiri kutondera dzamungangoti imbire mbichana chete?
Hondo maiona kaimiwa pambepfumi, hondo yevanhu chimurenga, mandwa pambepfumi, inga makauya kamudzimba. Hamuine chidike kutanga muchiti munofima modzokera kuri kunyepo pambepfu. Taka uye kuchida iwo chidairawo maruza imi nekuti vakanga vatoruza zvimwe zvo. Imwe dzacho taiti vanje shungu dzedu zvizvarwa zvematemaka vemuZimbabwe togira kuzvitonga apa tichitevedza ruzivo muroga rwemuzangano. Zanu inoti ona munyaya dzedu dzekuzvitonga kwenyika zanu haizombovi yakatseta zvombopazi ona zvondengendeza idzombambo dzemuwengi rava zinyekenyeke vekupanduka vodemba tange takutopinda.
Manga makateerera kumuimbi Dixon Chingaira anozivikanwa nerekuti Comrade Chinks ari parunare muHarare. Mangwana tiri kupedzisa hurukuro yedu naye uye tichataurawo naDr Thomas Tafirenyika Mapfumo pamusoro pedzimbo dzavakaimba munguva yehondo pamwe nezvadzinoreva.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zvinosangana nevanhukadzi muchirongwa chemadzimai cheWomen's Round Table.
Tichange tichinyanyosimbisa kuti madzimai vari kuzvikwanisawo sei munguva ino nyika iri kupemberera zuva rekuzvitonga kuzere.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti bato ravo rine urongwa hwakajeka hwekuburitsa nyika mumatambudziko airi kwete zviri kuitwa nebato reZANU PF.
Poita mutauro muMDC Renewal Team zvichitevera danho ratorwa nevamwe rekukwikwidza musarudzo dzemabielections zvisiri kutsigirwa nechikwata ichi.
Vakawanda vanoti hapana chekupemberera kuzvitonga kuzere sezvo vasina mabasa uye upenyu huri kuvaomera kudarika zvawaive nyika isati yawana kuzvitonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga na Chris Kandemiri.